kubva kumutambo wecricket weWorld Cup kusvika kumutambo weBoard 91 Super Cup tichidarika nemutambo weDavis Cup Euro Africa Zone Group 2. Vatoriri vemitambo muZimbabwe vatarisana nemachikichori emitambo svondo rino. Pasi chikwata cheZimbabwe chakamira pakati pedombo nemvura apo chiri kusangana neIreland munhandare yeBellevue River Oval Ground nemugovera. Mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti Zimbabwe inofanira kukunda mumitambo yayo miviri yese yasara kutanga neIreland iwowu. Izvi zvikasaitika pane pasina chimuko sezvo Zimbabwe kuti ienderere mberi yaifanira kuve yakakunda mumitambo mitatu kubva pamitambo mitanhatu iyo yaitamba pamakundano eWorld Cup iwayo. Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo mumwe chete uyezve yatarirwa nemitambo miviri mumwe wacho neIndia. Zimbabwe iri pachinhano chechitanhatu nemapoints maviri chete mumitambo mina pasi peUnited Arab Emirates iyo isina kana point imwe chete zvayo. Zvikatara zvina ndizvo zvinoenderera mberi mugungano iri pati kunyange Zimbabwe iri kuratidza kuti yakaomerwa. Vamwe vanotevera mutambo uyu vakaita savasekai Tembo vari kufunga kuti Zimbabwe ingangozviita.
Tinokwanisa kuhwina mutambo kauyu.
MaChevrons achange asina mutungamiri wevatambi Elton Chigumbura uyo akakuvara pamutambo nePakistan. Asi chikwata ichi chichange china Hamilton Masakadza, Sean Williams pamwe naBrandon Taylor avo vanga vachirova maranzi zvinofadza. Kunyange hazvo veruzhinji vanga vachida kuti chikwata chenyika ichi chienderere mberi makundano aya. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti nzira yeZimbabwe iri kusvika pamagumo. Asi kure kune Australia kune mitambo yeWorld Cup, muZimbabwe mune mutambo mukuru zvekare kwete wecricket asi wenhabvu. Chikwata cheCape United chiri kutarisira kuendera mberi nekudambura Dynamos apo zvikwata zviri izvi zviri kusangana mumutambo weBoard 91 Super Cup muRufaro Stadium nesvondo. Cape United yakakunda Highlanders svondo rapera kuitira kuti isangane neDynamos makwikwi aya ekupedzisira sezvo Dynamos iriyo ine mukombe uyu. MaGreen Machine akarova Dynamos 6-5 nemapenarity mumutambo weSino Zimbabwe Challenge. Muraridzi wenhabvu anemukurumbira vaGishon Tini vanoti zvinoita kuti Cape United irembe iri pamberi kukunda kwayakaita Dynamos mumutambo wekutanga wavakasangana.
Vari boosted nekuti vakanga vakambohwinawo pekutanga, saka izvezvi vanogona kunge vaine shungu dzakanyanya dzekuti vangavaitora mumwe.
Asi vantimi vanoti iko zvino Dynamos yave kukunda vachipawo kuti vanofunga kuti inokunda nezvibodzwa zvingani.
Ndiri kuona sekuti Dynamos ingangokunda 2-1.
Dynamos yakanetseka zvikuru mutambo weFinal Zimbabwe Challenge, asi umwe aimbove mutambi wavo Rodrick Mutuma ndiye akamuka chibebenenga achibatsira Cape United kukunda mumutambo iwoyu. Mutuma anokwanisa zvekare kudzokorora zvaakaita, asi mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuti uzive kuti chinokunda ndechipi. Makundano aya ndekurangarira musi wakaberekwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe Robert Mugabe avo vakasvika makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete musi wa21 kukadzi. Mutambo weEuro Africa Zone Group 2 tie pakati peZimbabwe neHerzegovina wasimudzira moto nhasi. Titarisa kuti panopera makundano aya nesvondo Zimbabwe inenge iri pamusoro. Mitambo iyi inosanganisa masingles nhasi, madoubles mangwana pamwe nemareverse singles nesvondo apo chikwata chakunda chichazivikanwa. Asi veruzhinji muZimbabwe varikutarisa kuti ndivo vachange vachipemberera apo chikwata chavo chinenge chakunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.